Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti budget rehutano riwedzerwe dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have a room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
chikwanisi kuwedza mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanyo kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuamerica.
At the same time, we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yepunzi nemari yemunhu, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubudget nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana naJoe veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubudget nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Kidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapirisi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution, kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu 11 zvebhajeti rese re4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu 15 sezvinodiwa nechigaa cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.